vagari vataura nestudio 7 vanoti kanzuri yakakwidza mari yemvura apo mari dzavo dzemiho dziri shoma uye mvura yacho inouya kwenguva shoma shoma mangwanani oga oga pazuva vamwe vaisibhadhara madhora makumi masere pamwedzi vanoti vakutandira mabhiri emari yemvura inosvika chiuru kana zviuru zviviri zvemadhora mumwe mugari wemumusha wekwamucheke amaisungana zvarebwa nacho vanoti mvura inouya kwemaawa maviri pazuva nokudaro mari yavari kunzi vabhadhara haienderani nemvura yavari kushandisa
ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadzwa zvikuru nemabhiri emvura mabhiri emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda mu 1200 izvi zvinobva zvati shungu zvandishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi mabhiri aya akakwira asi hapana shanduko pamvura mvura inouya kana kuti na 3 o'clock yobva yaenda exactly na 5 o'clock kana 2:05 zvokuti ukanonoka kumuka watoishaya asi still bhiri rongouya rine 1000 rine 900 hatizi kuti zvinoreva chii kanzuronga yaone zvokuita zvokuti dai vakati mvura yakwira yobva yawanikwa yosvera iriko tichiishandisa zvingadai zviri nani
mumwe womugari wemumusha wekwamadhange muzvare alaika time vanotiwo vave kutyira kuvharirwa mvura vatadza kubhadhara panguva iyo vakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairas icho chinorwiswa nemvura yakachena nguva dzose kuita kuti munhu asachibate
zvakadaro zvema 1000 hatingazvikwanisi because mari yacho hapana chero kada kutarisa yegrade 1 yekanzuri yacho naiyoyo haitombofori mari inosvika ipapo inotofora kuma 400 and something saka unofungwa kuti izvezvizvi mari yacho tichiwane takasangana nechirwere chiriko ichi checovid ichi toti zvemvura itovharirwa mvura tovharirwa mvura hatiteta toti covid plus korea hatingazvikwanisi isu sevagari hatitozvikwanisi zvachose sano kuti hazvidzo zvatakatenderana
kanzuri yematsvingo inoti yakakwidza mari iyi mushure mekunge bhajeti ravo regore rino rabvumidzwa nehurumende masvondo mashoma apfuura meya weguta remasvingo vacolin maboke vanoti vari kutaurana nevagari panyaya iyi kuitira kuti zvinhu zvifambire mativi ose
marepu ekanzuro ichokwadi kuti akakwira nemari dziri kutaurwa nevagari ichokwadi kudiro mari dziripo zvakaitika mushure mekunge bhajeti raapprovhiwa naminista zvakangooma hazvo kuti bhajeti rakutanga manew figures akutanga kushanda panguva yakaoma yekuti vanhu vazhinji havasikuenda kumabasa vanhu vazhinji vamwano vazhinji vemunomu vanorarama nokuzvishandira nokuda kwelockdown vazhinji tikuona kuti vanenge vari kutambura kuti vakwanise kubhadhara mari idzi saka isu pamwe chete nemaresidence associations takagara pasi tikaita hurukuro hurukuro dzacho hatisati tapedza kuona kuti tingaita sei kuti vagari vabatsirikane nekuti vawane maservices
sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura rinoti kanzuri inofanira kudzikisa mitero iyi kuitira kuti vanhu vakwanise kubhadhara mvura vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vahardlife tangai vanoti vanotarisira kuti kanzuri ichadzikisa mitero yemvura iyi sezvo vakaita nhaurirano mune imwewo nyaya kanzuri yedhorobha remasvingo yotosvikana nevatengesi vepamusika wechitima mushure mekutanga chirongwa chekuputsa misika yavanhu inonzi haisi pamutemo mumwe anotengesa pamusika wechitima amai Stella Marimbo vanoti vachasara vasina chekuraramisa mhuri dzavo kana chirongwa chelockdown chapera sezvo musikawo wapagwa nemagiredha ekanzuru vamaboke vanoti kanzuri iri kutora mukana wenguva ino yakavharwa mabhizimusi nenyaya yecovid-19 kuchenesa nzvimbo dzaitengeserwa nevemusika zvisiri pamutemo izvi zviri kuitwa kune mamwe maguta munyika zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti misika isiri pamutemo iparadze nguva ino yelockdown ndakamira studio 7 mumatsvingo ndini Godson Timba.